A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, July 19th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about calls by some organizations for the government to investigate sexual abuse allegations leveled against Walter Makaya of PhD Ministries.
And to join our discussion right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter mobile frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also reach us on the internet. Go to www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voaindebele.com right now.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about sexual abuse allegations leveled against Prophet Walter Makaya.
Several women have actually claimed that they were sexually abused by Prophet Makaya, though some of them have backtracked, saying they were forced to make those claims.
This has attracted the attention of women's groups, including the Women's Coalition of Zimbabwe, which wants the government to set up a commission of inquiry into these allegations. Makaya says he is innocent.
Let's take a look at one of the meetings that was actually held by the Women's Coalition of Zimbabwe earlier on today and what they had to say about these claims and their call for a committee to be set up to investigate Prophet Walter Makaya.
With a mandate to end all forms of gender-based violence, to commission an inquiry on the sexual abuse allegations made against Walter Makaya of PhD Ministries. The allegations of sexual violence in circulation on social media and mainstream media in the past weeks have caused public alarm, resulting in a wave of anxiety, insecurities by women in church spaces, and speculations around contact of church leaders. Equally disturbing is the series of videos and images in circulation where the women who had initially reported violations are withdrawing their reports through the same platforms. This raises questions around credibility of allegations, public confusion, and backlash. Given the fact that Zimbabwean society is largely religious, it is of public interest that the allegations leveled against Ms. Makaya be taken with the urgency and seriousness it deserves. As the Makaya allegations have caused public interest and alarm among the women of Zimbabwe, the society at large, Women's Coalition of Zimbabwe therefore called the following: that the Zimbabwe Republic Police, Zimbabwe Gender Commission, Zimbabwe Human Rights Commission, Anti-Corruption Commission, and other relevant stakeholders to commission an inquiry into Ms.
We have there the Women's Coalition of Zimbabwe earlier on today holding a meeting to actually call for a committee to be set up to investigate these allegations. Let's take a look again at another video detailing what happened at that meeting.
I don't think we have taken long. Some of us, we have received complaints in the past. And most of the cases have taken a similar route. So we've had women coming to Msasa, for example, and reporting. And the moment you want to then follow through the justice system, they become very hostile. And so it was a deliberate effort when we're trying to reach out to women to support them outside the public eye. And we had hoped that that would then at least get some cases that would go through. But it's regrettable that a lot of them ended up deciding to withdraw or to then turn out and say, in some cases, we then get feedback from relatives that they've been paid, they've been given money, or they've been sent out of the country. And so I think what the media needs to appreciate is that in cases like this, sometimes you want to take a multi-pronged approach. In some cases, you actually want to protect the identity of the victims. You also really want to create a lot of storm so that they get confidence. But so far, it has proved fruitless.
That day was the Women's Coalition of Zimbabwe, which earlier on today actually met and were discussing the setting up of a committee to discuss the allegations leveled against Prophet Walter Magaya. They're actually calling on the government to set up that commission so that there can be an investigation forthwith.
Yeah, kunjalo ke zulukani ndaba siyabona ukuthi lamhla ke inhlanganiso zabo mama kumbe ngithi zabesifazana inhlanganiso le ibizwa ngokuthiwa yi-Women's Coalition of Zimbabwe ibikhuluma sibili ngokwenzakala kumprofet kumbe ngithi umprofita uWalter Magaya ukuthiwa ke ulakho ukuthi angabe wadlwengula abanye omama. So ke bayacela ukuthi amapholisa akukhangele khonokho, njalo abanye bathi ngcono kufake lokho kuthiwa i-Commission of Inquiry kudingisiswe sibili ukuthi kambe kwahamba njani. Kuzobuya ke sisakhumbula ke upastor uRobert Martin Kumbula. Okwamanje ke sikhuluma ke usentilongweni wagwejwa ukuthi ahlale entilongweni okweminyaka engamajumi amahlanu 50 years. Setholakale ukuthi ubedlwengula abesifazana kuchechi yakhe leyo. So ke singazi ukuthi kumagaya kungahamba njani, kodwa abantu bacela ukuthi bakithi akukhangelwe ukuthi ukuhamba njani ngomnumzana lapha. So ke sicela ukuthi lingele kuhlelo sixoxeni lapha sibonisane ukuthi kambe kungathiwani. Kunjalo mavulasi
kuneyawo vachangobva kupinda muchirongwa. Nhasi tiri kutarisa isu zvabuda pamusangano waitwa iwo nesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe. Nhasi riri kuti iro hurumende ngaigadze komiti yekuti iongorore nyaya yekubhinywa kwemadzimai vanopinda mukereke yaprofet Walter Magaya yePhD Ministries. Vanoti iwo pane madzimai mazhinji anga ari kuuya achitaura iwo nyaya idzi dzekubhinywa, asi pakazoonekwa madzimai aya vamwe vazhinji vacho vachidzoka zvakare vachiti vakange vachimanikidzwa kuti vataure nyaya idzi. Saka sangano reWomen's Coalition of Zimbabwe rasangana nhasi muHarare uri mubatanidzwa wemadzimai vanorwira kodzero dzevana, vachikurudzira ivo kuti pave neurongwa kana kuti komiti ichange iri kutarisa iyo kuti chii chaizvo chiri kuitika mukereke iyi. Tokumbira kuti mupinde muchirongwa, uyezve kana muchida kuti mutaure pfungwa dzenyu, onekai muchinyora nhamba dzenyu paFacebook page yedu yeVOA Shona. Makaisa zvakare macode numbers enyu kuti tikufonerei. Tinoona munguva yapfuura pane vamwe Robert Martin Gumbura, founder wekereke yeRobert Martin Gumbura Independent and Time Message Church of Zimbabwe mugore ra2014. VaGumbura vakawanikwa ivo vachisungwa uyezve parizvino vari mujeri umo vachagara kwemakore 50 vachinzi ivo vakambunyikidza kodzero dzevanhu vemukereke yavo, uyezve parizvino vari kuchikurubhi maximum prison. Saka ndozvimwe zviri kutarisawo veruzhinji kuti pane zvichaitwa here pamusoro penyaya iyi iri kuitika mukereke yePhD Ministry yava Magaya. Vazhinji vamwe vanoti madzimai aya vari kuwanikwa vachiti kana vachinge vamhangara nyaya dzavo vowanikwa ivo vachizopiwa mari kana zvimwewo zvinhu zviri kufungidzirwa ndo zviri kuitika. Asi pindai muchirongwa mutipowo pfungwa dzenyu, Gibbs.
Ye, loko sikhuluma sibili ngokucatshangelwa ke ngabantu ukuthi kungabe kukhona, akutsho ukuthi sokwenzakele khonoko ukuthi wayekwenza. Umuntu uyahamba egwejwa nxa ukuthi kulecala elinjalo, ahlala ke entilongweni nxa ukuthi ufumaniswe ukuthi wenza khonokho. Siyabona ke ukuthi kulobaba uAdmire Mango besimcela ukuthi sikhulume laye, isisikhulumeli sika Prophet Magaya. Nxa usilalele baba Admire Mango, sicela uvule ifoni yakho. Siyazama ukuthi sikufonele khona manje, kodwa kulabanye laba esibacelayo ukuthi bangene kuhlelo. So ke asitshayini sinjalo sibona ukuthi singenzani. Kambe kulabantu yini kuFacebook esiyabakhuluma yini okwamanje, marvelous. Wathi sibone ke uRuben Ndlovu uthi omama bazicelela ngoba bavuma zonke izinto. So ngokutsho kwakhe lapha ke uRuben. Kuzobuya ke uJeff Maswanise uthi ngibukele bafowethu lami ngikhonapha. Uthabisa Mbuyazwe lo Solar Wesley bathi lathi sikhona. Then uWesley uyakhuluma ukuthi umama balohlupho lokuzinikela kubaphathi bezinkonzo ukuthi ke bazihambise khona ngale basebenzisondela duzane kakhulu lalabo ababamba inkonzo. So khonoku ke yikho ukuthi kumbe sizwe ukuthi nxa abantu bangazisondeza sokusitsho ukuthi ke abafundisi babadlwengule kumbe hatshi singazitulobani khonapho.
Totenda vese varipa live feed yedu parizvino pa VOA Facebook page yedu yeshona. Tirikuona Kennedy Kuwara ari kuti manero akanaka kwamuri. Mike Soranzi ndirikukuona hangu ndiri kuno ndatenda. Try more shires chayamano. Hanzi good evening. Good evening kwauriwo. Patricia Sibanda Burawa ari kuti good evening. I'm watching you from Johannesburg. Step Mugava Mutandavari ari kuti good evening. Onias Anzua ari ndiwe top fan wedu VOA shona ari kutenda pinda wo muri sei mose. Tatenda Nyasha ari kubvati good evening. Amos Gutsi Maganga and the devil is a liar, not prophet Magaya. Dr. Kurukito Amos. Amos kana uchidawo kupinda muchirongwa nyora namba dzako tigowane kwa kuti chikufonera. Victor Rihonde ari kuti call me ndobva vaisa namba dzavo. Wenga itembenuka anzi maswera sei tete ini taswera hangu zvakanaka. Mike Sora ari pana vanyora namba dzake na Wenga ari kuti ndifonerei ndobva vaisa namba dzake. Bruce Chipadza aisa namba dzake ipo pano panache Chingwaru ari pano aisoft namba dzake. Generali Jenanani Munemo anzi thank you for the topic. Here is my number to call. Ndovaisa number zake. Agona nukuta vaisa shakari ni code number zake. Knowledge Chai Chai. Anzi good evening. Aiwa good evening kwa uriwo knowledge. Amos Muganga. Anzi please call me. I'm here in Botswana. Mpo Shava. Anzi good evening sisi Mavi. Aiwa isusu tili wadi makadi kwa mri koko gidi.
I'm told you for the caller.
Good. Mm-hmm. Hello. Hello. Hey, tukusaura na mai Musano.
Hey.
Tinofara. Tafataita rombo rakanaka tina amai netu Musano. Vesangano Remusasa Project. Ndo mwe vesangano rangari kumusangano uyu. We Women's Coalition of Zimbabwe. Amai Musano, mungati itanangurue repanyaya ii kuti zvafamba sei kuti tizoona mubatanidzwa uyu wemadzimai uchiuya uchiti iwo pawanikwe pachigadzwa komiti yekuti iongorore zviri kuitika mukereke yePhD Ministry yava Walter Magaya.
Ndinofunga ruzhinji rwanga ruchitevedzera zvanga zvichiitika kumazuva mashomanini apfuura apo pakabuda madzimai achibuda sanhasi otaura kuti vakabatwa chibharo kana kuti vakabudikidzwa zvisina kufanira asi pasine nguva madzimai wayo obuda zvakare akutaura kuti zvinogona kunge yanga iri mweya yetsvina kana kuti ndanga ndichinyeperwa isu tazosvika pakuti hazvingarambi katichingoti madzimai anobuda sanhasi mangwana odzokazve achiti kana kuti ndanga ndichinyeperwa vachiridzirwa matesis avo. It's not the first time this has happened. Tinofunga takambozoona gore rakapera kune vamwe futi vakaenda kukoti akapedzisira zvakare akuchema kuti anga akuda kuridzirwa nyaya. Saka isusu tiri kuti chii chiri kumboitika ndotatanga kuti tibatikane kuti pane zviri kuitika. Hakuna muprofita mumwe chete muno muZimbabwe uye hakunazve munhu ane mari zvokuti madzimai ose angangonanga iye mumwe chete. Saka isu tiri kuti zvisinei hazvo kuti madzimai aya anogona kunge akati akuda kuridzirwa nyaya dzavo asi taakukumbira hurumende yedu kuti ngaiongorore kuti chii chaizvo chaizvo chiri kuitika. Nokuti isu seMusasa tinoona takamboonawo mamwe madzimai ende vaingozoenda zvimwe chete izvozvo zvokuti vamboti tiri kuda kunoripota mangwana unozonzi vava kuti aiwa ndatova kuDubai handichada kuripota kana kuti ndatova kuSouth Africa vamwe ndo vaiti takachidzidzirwa. Takataurazve nemamwe mavabereki nevamwe vasikana vatakaona vamwe vaiti tiri kutyisidzirwa nemabhaunzi. Saka isu tiri kuti pari zvino hatizive kuti chokwadi chaicho chaicho ndechipi asi tiri kuti nokuti nyaya vasikana madzimai ari kuramba achibuda achitaura zvinhu zvakada kungoti fanani tiri kuti hurumende yedu ngaiite tsvakurudzo ikwanise kuti tikwanise kuwana answers kune zvose zviri kufundiswa nevanhu ndozvaita kuti nhasi tisveke pakuita press conference iyoyo nokuti tiri kutichemerera kuti tikwanise kupindurwa pane izvozvo sezviri kubvunzwa nevanhu.
There's also, you know, some people that have been saying, why has it taken so long for these women to come forward? You have been dealing with abused women before. Can you explain how the timing, why have women taken so long to come up and say, this is what has happened and, you know, would like it looked into?
I think people need to appreciate that even though we work under the umbrella of the Women's Coalition, we all are doing different things that complement each other. And so for organizations like MISASA, for example, we deal directly with victims. And so you cannot say the moment a victim comes in, you then want everyone to know that the victim who comes in. We have processes that we do to ensure that a victim safety and protection before we can even do anything. So I want to say that it would be a very unfair conclusion to say that nothing has been happening. A lot has been happening. We've engaged with the strategic leaders. Mm-hmm. What has not happened was to convene a press conference the way we did today. But I can assure you that a lot has been happening behind closed doors. So, for obvious reasons, that we also wanted to give confidence to the victims to come up, but also to ensure that we do processes in the most effective way. But given Shazoitika last week, in a space of 1 week,
Yes,
lokola lapha ke ecinweni othengeza ukuthi isilobani. Kunjani isilobo sam?
Ngiyaphila njani futhi?
Ngiyaphila kakhulu, ngikhuluma lobani?
Nomthobi.
Yeah, Mthobi, ubona njani indaba lokho?
Ngibona le ndaba kaMagaya ayiqondanga ngoba lento ukuthi kuyacaca ukuthi manje iyiqiniso ngoba akusinto yokuqala le abantu abamakhuzayo. Khona lo mntu le ngane le yamakhuza leli elinabazali bayo ebezengathi bayamsebenza yathi naye umdlengulile kwangathi kuyaphela emoyeni. Manje sokuvela futhi laba abazili bayasho nabo bathi ubadlengulile. So ukuthi into eyenzakalayo nje sokumele kube nesinqumo esithathwayo adelesi yena uMagaya or ibandla lakhe ngoba kukhanya ngathi lento uyivulele ukuthi abehlukumeza abesifazana nengane nje. So ngibona kuyinto engaqondile le. So kumele lawo umthetho udlale indima yayo lapho uzame ukumnikeza imfanelo uMagwegwe ngoba khanya yena ngumuntu opowerful abakwazi ukuthi bamsondelele nje kuyena ubufakazi obuqinileyo. So but manje sokuyacaca abantu sebebaningi lokho lo ma-accuser ngathi ubufakazi buyaya ukuthi yaphambili uyaqina nje. Yeyathathelaizigwegwe babona ukuthi bayamkhondisa kanjani ngomthetho.
Wodibona uzani kamsokutheni umuntu onganike ubambi iBhayibheli lapha nguye okhulekela abantu ngowenza konke lokho acina senza into engabe ifana le.
Hayi khona ukuthi yalo kungayisikho ukuthi ubambe iBhayibheli. iBhayibheli indlela yokucatha ngayo yena inhloso yakhe ukuthi ile nto yokuhlukumeza abantu besifazane. iBhayibheli nale bandla lakhe indlela yokucatha nje ukuthi yena sekungathi ngikhulekela abantu but yena inhloso yakhe kuyacaca ukuthi hhayi uvamise nje ukudlengula kusho nje akusibona labo nje abaphaphazelayo nje khona abasabayo ukuvela. Uyathola ukuthi baningi abantu bafika mebhabo 10 or 20 asebadlengulile ngoba lapha kuyacaca ukuthi yena ucathe ngenkonzo nebandla lakhe lesesi ukuthi ngathi yena uyakhulekela mara hhayi inhloso yakhe kuyacaca manje ukuthi sekudlengulele.
Ye siyabakhuleke Mthobi ungathinela kusasa baba.
Yebo.
Yeah, so siyambonga kakhulu ke ubaba Mthobi. He says there's no smoke without fire.
Yes, and it would be interesting if there are some people that are pro Prophet Walter Magai. Would also like to hear from you because I had the program earlier on, Gibbs, and I had some people coming on the program asking very, you know, pertinent questions also. Mai Musanu, pane vamwe vanogononge vari kuona. Oh, there is a caller. Please hold on. My son, Utimbo, Tora caller. Hello, caller.
Hey, Mwadi, Gostamare.
Siri, Wadi, Tuxora, Nanu, Yeze, Murukupi.
Mtana, Mkuma Innocent, Chingaya, and Rimu Harare.
Ehe, Makadi, Mkuma Innocent, Tawara, Itins.
Ewa, Tinofara. Mnona nye, wa Magaya, Prophet Magaya. Wa Magaya, munu, Angari. Chino itika kuti unge wawa muporofita kwa chifana nizwa na Yesu Kristu. Kuti zipomeru wazi nende vijibuda pa munu wangwa zaifana nizwa nizwe nguwe Yesu. munhu aipomerwa pazvitadzo. Saka ndinoona kuwanukadzi senyika inenge ichitambudzika kune maprofitawo vamwewo vanenge vachiprofita muno munyika vanogona kuda kakurwadziwa nekubudira kwemumwe muprofita mumwe munhu. Saka vanokwanisa kutsvaga nyaya yekuti uyu muprofita uyu akuita mari kupfuura isu. Saka vanokwanisa kumutsvagira mhosva yekuti akapara mhosva isiriyo. But iyo Mwari wanenge vachiziva chokwadi kuti munhu yaana mhaka yaakapara.
Aiwa, mashoko nepfungwa dzenyuwo idzo, mukoma Innocent. Saka imimi maonero enyu muri kuti panenge papindira zvemajelasi here, nekuti tiri kuona asi madzimai acho vari kubuda vakati wandei. Zvii zvamuri kutaura enyu mukupedzisira?
Aiwa, ichocho ichokwadi kuti pakupomerwa kwechimwe chinhu hazvireo tinongopomerwa nechinhu chimwe chete. Aiwa, kunobuda zvinhu zvakawandisa sere kuti zviite uremu wochiine chakagadzirwa chichitsvaga mari kuti tikati zvakati totsvaga zvinhu zvakati zvizobude zvine risauti yakati. But aiwa, tinongoti iwo Mwari vanenge vachiziva chokwadi.
Munotaura chirungu here? Timbokubvunzai nechirungu tinzwa.
Aiwa, handigoni zvangu.
Alright, thank you kwa mailuzeni. Muve nezuva
rakanaka. Have a nice night.
Okay, bye-bye. Okay, Gibbs, we have Innocent there. He's saying that he feels that maybe some of these allegations are just coming from Prophet Magaya's adversaries, those that are his competitors, because they feel Magaya is doing better, he's prospering. That's his feeling about this case.
Do you have any reaction to that, Ms. Musano?
If tongoda kuti ndosvatsuka kuti tinzwisise kuti inyaya yekuti vanhaitirwa godo here. Asi chinoti chikakamadza isu ndechekuti vamagaya havasiri vomuprofita wekutanga muno muZimbabwe. Havasi zvakare ivo muprofita akaita mari kana mukurumbira kudarika vamwe vese. Chinotishamisa ndechekuti ivo vega ndivo vega vaita tsvina iri kuteerwa nenhunzi nemhaka yese. Ende ndozvaita kuti tichitoda kuti press conference itsika, hatina kutanga kuona maprofita akaita samagaya muno munyika. Variko vakawanda savo, seiko vachitopomerwa nyaya chete dzekubata madzimai? Kana kwava kuri kwokuti ari kunzi ari kuitirwa godo, seiko zviri kungonangana nevakadzi? Ndidzo dzega here mhosva dzaigona kunge achingopomerwa neavo vanenge vaine jelasi naye? Saka isu tiri kuti hazvinogona kuderwa kuti pamwe zvetiwo ari kuitirwa godo, asi tinoda kuti zviongororwe tigoziva zvechokwadi kuti aiwa uri kuitirwa godo. Asi kana wakamboona vamwe madzimai akabuda, zvinotinetsei kuti unzwisise kuti chaizvo chaizvo chii chiri kuitika, uye kuti munhu akadai anoratidza kuti haana pane vamwe wekuti unogona kuona kuti uyu angangova nemaevil intention. We have had a mixture of women coming from very different backgrounds. So if indeed it's a case of jealousy, we want that to be probed and But I want to underscore the fact that this is a serious cause for concern, and it needs to be investigated, and we are going to be following with keen interest. And it says that chitaura kuti aiwa ari kuitirwa godo. Saka tinoda kuti zvionekwe kuti ndiye wazonyanya kuita mari here. Tinoziva vamwe vane mari kudarika vamagaya. Seiko ivo varivo vari kuteerwa nenyaya dzakadai?
Tiri ipapo tomboti pane mamwe madzimai vari kuona chirongwa chenyu ichi, vari kuona zvakare kuti imi muri veMusasa Project. Vanofanira kuita sei kuti nyaya dzavo dzinzwike, kana vari kudawo kuuya kuzotaura kuti inini ndo zvakaitika kwandiri? Uyezve vazhinji tiri kuona kuti vanenge vari kuti vari kutya, nekuti panenge patori ne some kind of setup iripo yekuti ukaenda kunomhanyara zvinozodai zvinozodai. Asi kana munhu achida kuuya kwenyu kumusasa ikoko, anofamba sei?
Isusu tiri kundo zvimwe zvataitira press conference kuti madzimai vanasikana vaone vakasununguka kuuya kana kumusasa Project. Ndichapa nhamba yangu. Isu seMusasa tine dzimba dzavanochengetedzwa vakasununguka. Tinoziva vazhinji vaiti tinotya, tinozoterwa nemabhaunza, tiri kutrekewa uye system, because kane kana ndichitaura system, vanhu vari kutaura kuti system yose has been corrupted. zvekuti chero kabuda ukaenda pamapurisa usati wambopedza kuita report yako vamagaya vanenge votoziva ndozviri kutaurwa nevanhu usati zivi kuti ichokwadi here kana kuti manyepo saka isisi tiri kuti semusasa sinungukai kuya kwatiri tichaita kuti mukwanise kunoripota nyaya dzenyu kana muchida kuripota nyaya dzenyu uye kana muchitya kuti muchateerwa isu ndobasa redu rokuona kuti you are in a place of safety. This is why we are there and we are calling on women. If there are women out there that have been violated, we will provide safety and security, but we also ensure that we want to involve them throughout the process. But
Aiwa mashoko makuku. Maybe before we let you, well, we're still going to keep you on the line, but I understand we have a caller. But I would like to come back to you after the caller to talk about the safe houses, especially.
Yes, yes, that's okay. Baba Utabengwa, Osetowani, Baba Utabengwa Kunjan.
Ngiyaphila njani lanti?
Siyaphila kakhulu ke uMnumzana Dabengwa. Wathi ni kodwa lo.
Ah, udaba lolu lunzima kakhulu lolu okwinto lokho kwenziwa ngumagaya nxa kuyikuthi liqiniso kodwa abantu labo uhlupho lwabo kwenza ukuthi thina singakholi ukuthi into le liqiniso yikuthi bona bathatha isikhathi eside bengaphumelanga egcekeni ukuthi kwenzakala njani so kathesi asisakwazi umbe njengoba umumo welizwe sunzima sebefuna imali
so wena ubona kwakubona zani ngaba hle baphume egcekeni bathi isingenzwe lo
ngaba bahle baphume egcekeni ngesikhathi kusenzakala ukwenzela ukuthi kuhle kutrace khonapho kusanda ukwenzakala manje kathesi nxa sekhona sebephuma kathesi okwento kwangikhona yasokuletha ukuthandabuzo okuthile
so wena uya phambili ubona ni kumele kwenziwe
kumele ukuthi ababe bevele behlangane nohlupho olunjalo bahle baye emthethweni ka-1 masinyane kungakabi nesikhathi eside njalo laba abantu nxa kuyikuthi yikho abakwenza bona laba abana abanjeabomagaya abanemali xa kuyithi into abayenzayo kuyawumele ukuthi bahle bavalwe ama-church abo lawo ngoba kuyasitsho ukuthi abachumayeli lizwi likankulunkulu kodwa bafuna nje ukuthi bakholiswe kwalapha emhlabeni
hayi siyaba kakhulu ke baba Dabengwa ungadinga kusasa
kulungile tube mbonge kakhulu
yeah so Mr. Dabengwa is saying that you know what is troubling is that some of the victims took so much time to report. He says it's better maybe for somebody to report instantly when they are facing such problems. So he says maybe it's because of the economic situation or something else, but he believes that maybe the way forward is to investigate this issue thoroughly, and then if Magaya is found guilty by the courts or whatever, they must shut down his church.
Aiwa paka omari gaitende kuna kola. Hello, kola.
Sisima vima kasimba.
Aiwa anda kasimba. Tukutora nani uyezwe murukupi?
Mutora na wama kori South Africa.
Tauraiti inzuki.
Ile angu mtura ungo ti kajinji apana mutu. Utsi unopfungaira pasina moto. Apa pane nyaya apa kuti akadzike kutanga for sure. Kune akambobuda kuma WhatsApp achitaura taura akazvikapedzira anenge anga autombofonerwa naana TB Joshua anenge akazobhadharwa mari ndobva zvanyarara. Ndobva zvauya futi ipapa kureva kuti apa pane nyaya panoda kutoongororwa zveshuwa ende vanhu iva vanotozviita ende chokwadi vanotozviita because kune ambotaura achiti munhu wamwari wat ichokwadi munhu wamwari asi munhu anotosanganawo nemuedzo Jesu anga ari mwana wamwari Magaya mwana wemunhu asi mwana wamwari Magaya mwana wemunhu saka miedzo yaakasangana nayo iyi itori mudiki pera yakasangana najesu Na wino inoneta ndiye kuti vanhu vanenge vachina mata ikokoko vanoita kuti vakaitwa brainwash kana kuti chichi vanenge vakutona mata wofuti Magaya yeye pane kuti vana mate mwari vakutoona Magaya watosingi mwari saka zvinoda kuti tinyatsoongorora tirege kungoshandiswa nesu vanogona kuti ngodaro vakutoshandiswa tinomboshandiswa nesuwo munhu achiita mabasa ake erima asi vanhu vavari bhizi kuimba vachiti vari kunamata mwari asi ari kuvatungavirira Akomana, sorry, iri mombwe. saka hazvina kunaka zvakaipa izvozvo unekoti unekoti nyepera mwari wacho wauri kunamata apa kuchinyepera vanhu zvakaipa wakomana ende utsinye hwakaipa hwavari kuita.
Tomboona kuti imomo muSouth Africa takaona nyaya yevanonzi amatosi kana kuti kudii kudii yakazofamba sei yai
inonzi yavanhu
yevamwe pasta vakange vachimiswa mudare vachinzio
pasta avavo pasta vamwe avavo inenge ichiri ngoriko kumakotsi but inenge aisati yanyatsopera ichiriko kuunda kumakotsi because dzakabuda nehadzi dzacho dzichitaurwa zvakawanda wanda akaunti ndo nhau dzinoitika dzekuti vanenge vanozoterwa because muno umu makaipaka because vanourawa unova futi dzakawandisa munhu anogona kungoo saka pamwe vakatretenwa ndobva vangozonyararowo vanenge vachimhangara vaya vaya hauzozivi unongozoona kangoti zii kwacho kutadza kuziva kuti zvazofamba sei.
Aiwa tinokutenda iyi hanzvadzi muve nezuva rakanaka neweekend yakanaka
kwamuri. Oraiti ndinotenda chaizvo murambe muchitifonera.
Aiwa tinofona chirongwa ndechenyu ichi. You have a caller?
Yeah, what is starting a caller osecingweni kunjani ke khona pecingweni?
Sakubona baba gives the dube kunjani lapho?
Siyaphila mfundisi moyo kunjani?
Hawa ngikhona long time man angilanga
sokuyisikhathi so ke ngamafutshani ungathini wodabalolo akula abantu sibe banene
ya uti ubingile abalaleli bonke studio sena wabukeli ya into ekhona ya baba njengekuthi njengabafundisi into efana lezi sihlala sizibona into leyakaba uWalter Magaya the way sibona ngakhona the way sibona ngayo into yokuthoma sazi ukuthi abantu baningi into mayenzeka kaniningi vaya blema abafundisi bathi abafundisi iyo vaninginga mara into efana lezi uyibona ngakhona sazi ukuthi nyamhlanje smart pillar mathandaza kune competition yekuthandaza the way sithandaza ngakhona even nini ukuthi abanye abantu vaya khona ukuthenga abantu even kufana nendaba leyo yakaba wabo Magaya angitsho ukuthi iqiniso or cha amala mara doing ubona ngakhona into efana lezo uthola ukuthi kune something into yenzeka ngaphakathi inabanye abantu athi bathengile amatombozala ukuthi akhona ukuyenza njalo ingekuthi bafuna ukuphosa igama lakhe emadakeni into efana lezi hlala sizibona mhlana emalanga ngathi abafundisi ukuthi sometimes abantu omunye akufuna futhi lapha ukhona ngelinye amalanga uwe phasi so izinto efana lezi hlala sizibona and futhi enye into ezithu kuyayenzeka futhi nako konke sometimes abafundisi abantu besimama baza kukithi kunabafundisi abantu besimame baza banezinkinga zabo zonke batshela thi nabafundisi ngezinkinga sona so mara ekugcineni sazi ukuthi abanye abafundisi abacinanga kangako uthi ukuthi mhlawumbe ekugcineni ugcina afuna so umuntu ofana leyo so into efana leyo ifana ukuthi ma umuntu maye esibhedlela ayobona udoktar maybe umuntu wesifazana uyofika udoktar amu-checka yonke the way ayenza ngakhona maybe udoktar wendoda u-checka umuntu wesifazana mhlawumbe ngesikhathi mbeasithi maybe umit ufika amu-checka into efana lezi awutho ukuthi ma umuntu uma umu-checka ugcine so umthande so izinto efana lezi zenzeka kunabanye abafundisi kuthi sometimes bagcina bainto efana lezo mara kuna le yakaba wamagaya angifuni ukuthi ngithi iqiniso sihlala sizibona kuthi abantu bayathengwa amatombozana ayathengwa wadesifazana ayathengwa even the way ubona ngakhona uthola even abo mama labo bakumhlangano loyo uthola sometimes ba-right vele ukuthi bakhona ukuthi into vele bayi-investigate bayibona ukuthi injani mara the way ingakhona akusuko kuthoma inde yakaba wamagaya sayenzeka yanyamalala so sazi ukuthi abanifundisi thina esikhathi esiningi ma into iyenzeka abantu bayathenga abantu ukuthi mhlawumbe umuntu ayenze ifana lezo mara ngenye indlela kuyenzeka futhi uthole ukuthi abanye abafundisi vele abacinanga ma babona abafazi babahle baye bafuna so into ifana lezo azisizinto ziright izinto zifelisa igama labafundisi izinto esifelisa igama lethu sinamathandazo ivi kunabafundisi baningi abanye balalele nje kufa ukuthi abantu siziphathi sibe nemoya yokuziphatha ukuthi
abomama
bazivaza kithi
siyabonga kakhulu ke mfundisi moyo ungadini lokusasa baba
tinotenda ngibe ngikhuluma ukukhuluma ngesona 2 minutes
taura yenyu tinzwi
tinotenda makadiko ndiroda kutaura nechiti kumhuri yezimbabwe tinoziva kuti zvinhu zvakafanira izvi zvinoitika mukati mokuchirarama ari kutoda kutsigira baba magaya sevafundisi tosangana yakafanei pane yava baba magaya ndiroti zvinhu zvatikao zvinoitika zvakawanda tiri kuona kuti maonero andikuita panhaya yakafanei yemurume uyu pale na yekutengwa pale na ye game ipapo nye kuti nasi uno kuna marekwa tikita sikunye ye kunyikezi mchuku zora kani kuna kwa chiswa South Africa pani ino nzi competition mwuzi na marzi vita lano kwa wati na ye katitika iningi ni competition mkatiti wati wanasika na ye babo pani inge wakaru tengwa ni mwenzi uzika na ye kasagiswa mwja kuzindori chichakaitika chichokwa chakaitika nasi kunzi kuzivawu ye pambira basha 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 kuzivawu andiku kutiziwa mili zikuzungu wafunza tosanga na wa tosanga wafunza wa kawanda wane wana wama itira asina kuna kakaipa zukuru nukutu wane chizi zimai wano yako wafundisi wa shukutana wa probleme abu ose anechika mkatimi zimbaza abu kudarika wa rumibozo wa ruma wata wa rungo wano fawaka deo saka wafunzi kwa singu wano wane zimu 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 zao wano vato advantage saka tulukuzi wati kana chiri wafundisi katili wano wano fama ni ndre kanaka ndre singa nyazi nukutu munu zimai unu ya chuzamu fundisi matambu zikaro sofa unukina ushipajara kweta wakazi ayo chukona dukuta kalani numbu sichi anu suka sanga na dukuta umurume uba mcheka wachimutarisa uwele kufundu wa maduto anu kwa sato apingo nume ya wakaipa sato kuzotu wa fundi singa chibate ni nzire ya kanaka nzire singa gunu kuzotu mwurisa kumbiri tisa guna kuba ni beji rokodi sena wea manga masibunze ya paso kufano mnu South Africa ya musika na umu ya wa yuzakaitika inye kuti vano tengwa ndoda mbuzwa tina unasu wa fundi wa mwafundi wa tumira wa tengu wa mwafundi wa suibe saka njuru masu kewao jirongo tenda kutu marida ya katunga bila sana chili chokwadi chokwadi chibuda gunu kusikira chakaipa asika na ziri nemao wanungwa chukira nemao wanafa watu wa gunu kusungwa nukuti azina kuna haka kutu wana subi sitari munu kutakari epo wabu wana nusika basha kutika repo kutika repo kutika repo na yaka fana hii na wisinga kuru ziriki na wisinga tende seki azina watu wa uzininga zunye mamu watunga miri mkati na wazika fana hizo ndotina zukuru na rulinga kitiye za kanaka le mulese Zimbabwe nurupa fadu matumana amen
amen aiwa ama itabasa cha izu Gibbs I think you have a caller before we go
no Mike Mike unjani kuna poke kumwani
ngiyaphila njani basalaza
ngiyaphila kakhulu isibongo bani baba
Mkhumalo
ye Mkhumalo akuthi ukuthi ungathi le ndaba le
indaba yamagaya le kufanele siyibuke ngamehlo amabili hayi elilodwa sekungenzeka phela uPhakathi Ncube naye wake wathinteka futhi kwezepolitiki wayithola sesenkingeni sekungenzeka futhi ukuthi kukhona onyawo lwemfene khona bayenza abafundisi anisho ukuthi abafundisi bangcwele bonkulunkulu nala e-South Africa baningi abafundisi abayenza le ndaba yokucindezela amantombazana abafazi bagcine besesaba abadala umuntu powerful kakhulu manje angamreporta kungenzeka kukhesi gcine sifa kubi besabe nokureporta into ezifana nalezo bayethuselwa ngoba bakhola ukuthi lo muntu unamandla ngumuntu kankulunkulu unamandla kankulunkulu ngoba uyademonstrata le power yakhe lapha ebandleni and they believe that so bagcina besesaba ukureporta futhi bakhona abadlala ama-trade kuna matrepa abantu abafuna ukusekela phansi igama lakhe yena umuntu wenyama naye kungenzeka ayithole sendiyekile wangena esilingweni engahlosile ngoba basuka bekuthethile babe sebesiza la mantombazana kuyena naye engabhekile agcine seyithola seyifakile
ha uboni-ke Khumalo
elilodwa ngoba ngenzeka kunepolitiki kungenzeka ukuthi kungakhomenta kabi kulezozombusazwe naye thona sebemgadrerisaize lapho
hhayi kunjalo-ke Khumalo sibongile kakhulu ungathola kusasa ube le mpilo mpela vikehle
okay
so that is Mr. Khumalo is saying that people must open their eyes on this issue because it could be the other way around maybe this guy is very innocent or very guilty so he says that's the way to look at it
I think that's the same thing that the Women's Coalition is calling for the committee to investigate. But we have a caller before I go to my son. Hello, caller. Hello, caller.
Hey, magadi.
Chidwadi, tukutora nani kwa murukupi?
Mkoma bora mberi, timi ya garoa.
Ya, taurai tins kwa mkoma bora mberi, timi ya garoa.
Ya mkoma ikepe inyayani kai rai. Sokwa di chineri sini kwa. Sokwa di chini po. Si zwaiti ka manje. Buna ne mara anu nita kubafa. Ne kutu watika na wanenga mangara. Alaji. O baisiro maripa tsebo. Saka anenga kumzi. Kana hewa ka mangara yana koti. Awanda cha ono unya.
asuka kuya mara kuti vaimba angarambe hepiti.
Mhm. Saka murikona unge papindira nyaya dzemari apa.
Hakusi kuZimbabwe hati magaya gaizere kuzambia kutori nyaya dzakafana idzozo. Maprofita esano pesa idzozo.
Mhm. Saka poitwa sei?
Shinongo biwa baba wemusaka prozidi nga wati investigation wa ungurune waka simba wangu na investigator nyaya ino muda nyaya
aiwa vato ripano regaiti vataenda kwa vari tinokutendai mkoma muwe nezu varakanaka
musi mizu wate mkoma jonga weze bora mbeudi bora vacha nifonera sei wediwe
aiwa vacha fona muwe nezu varakanaka bora mbiri timi ya kabaya ya
ya
Thank you so much. Am I Nate Msanu, if you can come back on, I'd ask about the issue of safe houses. For someone who's listening right now and has a case and they would really like to report but are scared to come through, tell us a little bit about these safe houses.
Thank you very much. I'll start with our 24-hour toll-free line, which is 0808-080074. You can call anonymously on that number, and someone will be able to assist you. But you can also call on that number, and you'll be referred to the nearest safe houses near you. We have safe houses across the country, and if there are victims that are not feeling safe and would want to come out and report, we undertake to ensure their safety.
Your line is going out.
I think your line is fading out. Maim Sanu, hello. She had mentioned that she was actually traveling, so maybe that's why. Hello, Maim Sanu. I think her line is fading out.
This has gone, right?
No, she's actually traveling, but let me read some comments here. Thank you, Maim Sanu. Arthur Jimson, arikuti pane muskana aive kuno kwandiri. Anoti iye akambo wonana na vama gaya. Nchiaverenga kunyora kwa ita na kuti, ajuverengike. Arikushanda ku office kuno ye ku Cape Town ye yada. Fraser Chicks Nathan arikuti top fenwele arikuti makadi ya mazangu ne miva shamarari isu kuno tiriwadi. Avati, I agree with Dabengwa. The comment that was made by Dabengwa, one of our top fans, Fraser Chicks Nathan, I agree with him. Chenamo Chemutengwende. This name sounds familiar.
Yeah, we are the minister, but
yes, and he says Magaya Arambirwe Nyaya Zake Tinazo. Doctor Rakurupita Chenamo Chemutengwende Aripanap. Top fan with Watson Mtawanza, I'm watching you from South Africa, Bruce Chipaz. Please, ndifone rewo kani. Ndoda kupinda pachirongwa, mkoma Bruce Chafona. Nicholas Chidava Gwara, anzi zvakango maso, but ukaona nyaya, zava kubuda se izi. Panika chokwa dika ripo. Wenga itembe nuka aripano, Noa Odondo, arikuti mahobi egudo, oda kutota manje. The net is closing in, says Noel Dondo. Fraser Nathan arikuti ayas ko ivo vaimbo vepi. Ha, ndo panoneta even chiri chokwadi ndiani achabhadhara mapurisa for those investigations because our government doesn't have that kind of money. Kennedy Kuwana arikuti nyaya ya vama gaya inoneta pane nyaya chinoneta ndechekuti why ivo vama gaya vari kupomerwa nyaya ya madzimai amongst all prophets vari muZimbabwe.
And we've got some other people coming in on various Facebook pages. Remember, we've got VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. So in the Ndebele Facebook page, Usamanyanga Mutare Mukwebo says, if you fight Makaya and win, I'll give you the whole world. No one fights the servants of God and win. Then he says, call me right now. We are going to try to call you, Samanyanga. And then we've got Kulisani Maposa, who says, Mr. Samanyanga, let investigations be done. What is hurting you? And then we've got Austin Ngube, who is saying, Lalele Bafoyitu, is Jason Secho Hansberg, Rutaput. Who's a Wiyage, Utaiman Moyo, who is in Lapage, Oxford, UK, Lalele Tuvi. UPT says, what if a perpetrator phoned in disguise in order to find out the location of these safe houses? And Rupen Ndlovu says, I'm watching. I guess we've got a caller, right?
Yes, I understand we have a caller, but I didn't quite hear.
Yeah, caller, kunjani?
Yes,
I'm here.
Ukuthi noma bathethe isikhathi eside ukuthi bazibakhulume akutsho lutho kodwa manje ekwenzile iyaphuma iqiniso kuphela. Abantu bangamangali ukuthi ngoba kuthiwa umprofiti zinengi iy'thethe eziningi ezingaso zikaziwa. Zinengi iy'thethe ezingaso zikaziwa.
Iy'thethe
zamasanamufi lezi yabona ezifuna imali izivenezi ezigcina zingelana nabantwana babantu. Abomama koko kwathi wathi. Ya.
Hayi siyakuzwa Ndlovu ungathina lokusasa.
Ngiyabonga kakhulu.
So there is Mr. Ndlovu. Most of our callers you know is saying there's no smoke without fire, you know, so then he says, you know, in most cases women don't lie.
Well, there is somebody here who differs with the caller, Silvanos Muzorodzi Hans. I don't have time to talk about these allegations about Prophet Magaya. He's speaking on our Facebook Shona page. When I have more than 5,000 reasons to celebrate his life in our time. So he totally believes that the Prophet has done nothing wrong. He says he's there to celebrate him. And he has no reason to believe these allegations. But I understand we have a caller. Hello, caller. Hello.
Hello, Magadi.
Tiriwadi. Tirikutaura nani uyezve muri kupi?
Ndivamakwati kumhondorongezi.
Ya, mombodzosera volume yenyu pasi mbijana nekuti tirikunzwa iyo ndirikuzvinzwa ndiri ikoko saka imati yakunzwa imanje.
Alright.
Hans and Silvanos Muzorodzi, even Joseph was sent to jail for the rape that he didn't commit. And the evidence was there. Ernest Chikodza, Hans, and Kubowa, Kwazo, Vanvano, Mutevera, Avakajikiswa, they don't even see Zhirikuitika. Guys, let me warn you. Sianai nekutsvakana nevanhu vemashura nguva iri ichipera. Tsvakai Mwari. Achawanikwa, doktora ukuru kuita vari panapa. Hello, caller.
Hello.
Taurai tinzwe ndakunyatsokunzwa imanje.
All right. Ya, ini ndinotenderana zvangu na mai vane chirongwa ichi. Vafunga pfungwa dzokuti vo vatsvagurudze. Paite tsvagurudzwe kuti zvichokwadi zviri kumbonyatsoitika. Kuti zvinhu izvozvi zvinodaro zvichiitika zvichokwadi. Ndinoona madzimai even tikapinda mushoko ramwari imomo madzimai vagara iri midziyo midiki vanonyengetedzeka nezvinhu zviduku duku so kana nokuti havasi maprofita akavese vatiri kuti maprofeti maprofeta profita munhu anotya mwari wekuti nyangwe akaingwa nemunhu ukadzi anotanga kurangarira kuti mwari vanovhoti kudii kwete kuti vanhu vanoti kudii saka maprofita acho akawanda kune vamwe vakaita zvechiprofita izvi nokuda kwezvekutsvaga mari vamwe otherwise haisi mari haasi mwari anenge achitodi achimuonesa kana kuprofita kwacho nukunonge ili misho unga ya ni ngachishandisa. So ini ndani chiti dai vanu vanotenda muna Kirisitu vaziya kuti mwari hakusi kuenda kugungano kwakawandiwa kana kuti kuri kuitwa mashiripiti kana kuti kuri kuitwa zvimwe zvinhu vanhu ngavamatsvaka mwari uye mwari anonamatwa newe iwe wacho kwete kuenda kuna prophet prophet haasiri anokubatsira anokubatsira ndi mwari
mashoko makukutu
kana kuti ipapa padai zvaitogoneka zvechokwadi ngapatsvagurudzwe ngapatsvakwe ipapa ini kuona kwangu muono wangu zvambotaurika sei zviri kumbobuda sei chii chiri kumboitika pane zviri kuitika zvechokwadi
munharaunda yenyu kwamuri ikoko zviri kutaurika here vanhu vari kumbogara pasi here vachitaura zviri kubuda izvo
zvemurume uyu no but ndichiri kuyeuka last time pane imwe nyaya yakatombobuda akatombeta saa akatombosungwa I still remember akazonobvisa mari dzechibatiso handizoziva zvangu kuti yakazonotongwa ikazonyatsopera sei apa ndikuona zviri kuramba zvichidzokorora ende ichokwadi izvozvi panogona kunge vanhu ivava zvechokwadi zvanga zvichiitika but then paanobuda achinomhanyara paata ombva apuwa mari kuti no ndakupa zvangu mari yakadai mari yakawanda I know vanhukadzi vanhukadzi shuwa shuwa even tikapinda mushoko ramwari zvechokwadi midziyo mudiki vanokanganisika nokurumidza munhu wamwari anotya mwari anoziva kuti izvi hazviite sana Joseph akaingwa nemukadzi waPotifa akaramba akatiza ndozvinoda muprofita izvozvo
aiwa mashoko makukutu chaizvo mochingotipa mashoko enyu ekupedzisira kana pane vamwe vakateererawo nokuti ndaona mati matsigira madzimai asangana nhasi vachiti kuve kuine komiti ko muimbopaiwa mashoma kana paine vamwe madzimai akawanikwa achisangana nedambudziko riri kutaurwa iri kuti vangaita sei semaonero enyu
right inii ndaanichifunga kuti kumadzimai kana varipo zvechokwadi senyaya iyi ngavasatye kuti vataure ndo zvinogadzirisa zvinhu izvozvi izvi zvinovigiridza chakaipa ende zvinozokanganisa vanhu vakawandisa vamwe zvechokwadi umwe anenge abva mbamaka achida kuti anobatsirwa but unosangana nemiedzo wakadai otadza kuukunda saka ini huridziro yangu yanga iri kumadzimai kuti vedu wei kana tichiti tiri kuenda kumakereke kunonamata ka kana zvaita sezvizvi ngavafatye kutaura even kana dai vakapuhwa dzimari ngavarambe vataure chokwadi chiripo ende ndinoti zvangu kuzimbabwe yose zvayo kune kana paine vakateerera pari zvino mwari haatsvagiwe kumuprofita mwari anonamatwa newe iwewe kuve chokwadi kuvimba kwako pamberi pamwari nekuve so honest pamberi pamwari izvozvo ndo zvinokurira even miedzo inoya kwauri ndozvinokuponesa izvozvo ndo panowanikwa umwari hwako ipapo anawezipaangu andinogona hangu kubatsira vakune kana paine vakateerera pari zvino
aiwa tinokutendai chaizvo manyatsotaura mazwi makukuti muve nezuva rakanaka
aiwa ndinokutendai tisi mazwi maita enyu mangwana mutifonere zvakare
orit aiwa chirongwa ndechenyu tinokufonerai zvakare asi ndiri kunzwa kuti nemwe kola zvakare halo kola
hallo
tiri kutaura nani uyezve muri kupi
muri kutaura naArthur ndiri Cape Town
taurai tinzwi mukoma Arthur
inini maonero angu panyaya iyi nhunzi ai mhari pasina chironda
taurai tinzwi
ya kunyange zvingazi hongo tingati pamwe kune vanhu vari kubhadharwa ya zvaigona kuiri dai vanga vari vanhu vaviri vakauya vachitaura senzira idzo dzokuti inini ndakadai so mangwana wofuma kuseni voti aiwa ndange ndapiwa mari zvainzwisisika zvino nyaya iyi yatova nemakore anenge 4 if I'm not mistaken or 5 kuchikobuda vanhu vechikadzi vachiti inini ndakanzwai vamwe vacho vanonzi vakafa kwanzi kobuda mumwe onzi ndakanzwai panotori nemavhidhiyo pane maaudhiyo this is too suspicious. It's too much. To be honest with you, it's too much. Because I was just looking at my phone, I wanted to get a prophet to Zimbabwe. Say, Ivo Variwega. So it means it's going to be a prophet to Zimbabwe. I got a now, I got to keep the same amount of Gaia party. So that's how I feel.
Ivo
Variwega. Hey, I got a call.
aiwa tinotenda chaizvo. Pana Silvenos Muzorodzi ari kutaura iye kuti ari kutsigira Prophet Walter Magaya daita kwanisa kunge tambata ari pa South Africa po. Silvenos Muzorodzi timbonzwawo kuti iye sei ari kuona kunge Prophet ari kuti havana nyaya kana akazvitarisa ari kuti iye ari kuvaenzanisa nevamwe vemubhaibhiri vakambowanikwa vachipomerwa mhosva dzakadai.
Hello.
Ehe, makadi tukutaura nani?
Na Mishumbire.
Oh yes. Sorry. Ehe, ai watafara kukuona ipa chirunga nekuti atukuedza kukubatsai. Motipawo kuti nasi taona muchiita chirongwa muchiti paitwe committee yekuti iyo chechi yava Magaya naivo Magaya vaongororwe zvizvi zviri kuitika. Sei mafunga kudai?
Chiri kunyanya kurwadza inyaya yakanangana naMagaya iri kupomedzerwa kwavari.
Mhm.
Asi chinonyanya kutibata ndechekuti nyaya yaMagaya iri kuramba ichienda pamunhu umwe chete ichingoramba ichidzokororwa. Asi kana yodzoka yozondonzi haipo nyaya iri kuuya nomutoo umwe chete. Ende nyaya yesexual abuse inyaya pamutemo isingabvumirwi yekuti haisi nyaya yekuti kana mukangonzwa munongoisiya yakadaro. Inyaya inenge ichida kuti iongororwe kuti chii chinenge chichiitika. Hongu pane nzira dzimwe dziri kuratidza kuti dzinoda kundovachenesa, but nzira dzacho dziri kuramba dzichingofanana, zvobva zvatipa pfungwa yekuti chii chiri kunyatsoitika. Ngatimboongororai kuti tione kuti pane zviripo here zveshuwa, kana kuti vari kupomedzerwa here, kana kuti kwete.
So what's the way forward after this press conference? What exactly, what steps are you going to take or have already taken?
What we are planning to do is we need to have the stakeholders that we have approached, because we have already written to the police. Mm-hmm. We have also written to the Gender Commission. Mm-hmm. We have also written to the Zimbabwe Human Rights Commission. But if you also noticed, our press statement also spoke to our call for the Anti-Corruption Commission to look into the case. Mm-hmm. So we are going to follow up with the different stakeholders to say what is their position in terms of our request for them to start an investigation on the Prophet.
Mm-hmm. And what kind of time frame are you looking at?
We want that done like yesterday. To us, it's just long overdue. A lot of other things have been happening, and we've been trying to find out. And, you know, just like everybody else is saying, to say, because people withdraw, there's no case, and all. It becomes then very difficult for the women that then report the cases, and tomorrow they then withdraw the cases. But what we are saying is, as soon as possible, we expect this to be done, because it has taken long, and mm-hmm. we can't wait to have more and more accusations. If really the abuses are happening, this is not right, because mm-hmm. it will still be going on.
Mm. Thank you very, very much. I'm not going to take up most of your time. As you said, your time is a bit limited today, but if someone has a case to report, where do they go?
They can go to the nearest police. But what we also committed as the women, coalition, is that because we have had cases where at times women are not even comfortable with the police themselves, we have committed to say they can come to us, and we help them the process, and they report, and we take them through the process as they report the cases to the police.
Thank you very much. You have a blessed day, Gibbs.
Yes, we've got a caller on the line. Baba Mjonga, kunjani?
Hello, Peter, kunjani, Baba?
Yeah, posa amafishane kulapha ngoba isikhathi sesihambile, Baba.
Yeah, into engiyibona lapha mina ukuthi yazi ukuthi akunuki kungahoswanga mfowethu la.
Mm-hmm.
kukhona I think investigation must take place, then we go power like after that.
Yeah, bona uzani baphuma lani kodwa khona
hayi kuna kungaphuma ba ungani vele ama-profit ba these days into zako lezi mhlawumbe ikho abakhula ngakho lokho kukuthi bakwazi ukubamba abafazi babantu something.
Hayi yes.
Both of the profits into abayenzayo.
Hayi, siyabonga kakhulu ke baba Mdlo, ungathini kusasa.
All right.
Sorry, we're out of time. I think we have to leave it there, Marvelous. We thank our guests this evening, Ms. Ronica Mumbiri and Ms. Nati Musanu of the Zimbabwe, of the Women's Coalition Zimbabwe. We also wish to take this time to thank our listeners and viewers who joined us tonight on Studio 7 Live Talk. Standing off is Kip Stube in Washington, D.C.
I would like to also thank Mrs. Neti Musanu of Musasa Project and Ronica Mumbiri of the Zimbabwe Women's Bureau, all under the Women's Coalition of Zimbabwe, and also all our valued people who were actually live streaming with us. Grace Nyika, arikuti kunyepa uko machaya basa. Vakadzimi, he's on the VOA show on our Facebook page. But let's meet again next week. I'm Marvelous Mplanganya.